manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 1 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Izviro kwakafa vanhu vanoita iwo 11 gumi nemwe chete mumigwagwa. Ichireva kuti vanhu vedu vese vafa paEaster yese kubva na 9 o'clock nhasi vave 32.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti kusvika pari zvino vanhu makumi matatu nevaviri vafa vamwe vanosvika zana nemakumi matanhatu nevatatu vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa munyika yose pazoro rino reEaster vaimbove mutauriri weZANU PF varugare gumbo vanoti vakagadzirira kudzokera kuZANU PF kana nhaurirano dziri kutungamirirwa nesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association dzakapera zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti kusvika pari zvino vanhu makumi matatu nevaviri vafa vamwe vanosvika zana nemakumi matanhatu nevatatu vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa munyika yose pazororo rino reEaster mutevedzeri wemutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti tsaona zhinji dziri kukonzerwa nevatyairi vanenge vachimhanyisa motokari dzavo nevamwe vanenge vachida kupindira dzimwe motokari dzinenge dziri mberi kwavo vanoti gore rino vane zvikwata zvakawanda zviri kushanda nesangano retraffic safety pamwe nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu vachiyambira veruzhinji kuti vazvibate kana vari mumigwagwa kuitira kuti vasapinda mutsaona ngatinzwei vanyati vachitsanangura
sekutaura kwatakaita nezuro itsaona dziri kukonzerwa nekuti one motikari dzawanda mugwagwa chepiri mugwagwa waina kumirawo zvakanaka chetatu vatyairiwo pavari kutyaira hawasi kuchaira zvakanaka nokuti mukatarisa nezuro 31 March 2018 kwakafa vanhu vanoita iwo 11 gumi nemwe chete mumigwagwa zvichireva kuti vanhu vedu vese vafa paEaster yese kubva na 9 o'clock nhasi vave 32 muna 2017 period imwe chete tanga tine 18 nezuro iyo tinoona kuti pamugwagwa weChivhu Nyazura Road Nissan Caravan yaenda towards Chivhu yakaita head-on collision neNissan Atlas Rory ichira kuti umwe mutyairi akatadza kudriva ipapa kusvika motikari kubonderana kuita yatinoti head-on collision pakafa vanhu vaviri pakazoitika futi tsaona mumugwagwa wemurehwa Musami nenguva dza 1 o'clock pakafa munhu mumwe chete apo Nissan Caravan yaimhanya yakatadza kunegotiate curve ndobva yabuda mugwagwa ndokubheuka takazoona kuti nezuro yezvekare pakaita imwe tsaona pa 6 km pedi masvingo Bed Bridge Road pedyo nemandiva primary school kumasvingo apo mutyairi weHyundai Sonata yanga ichienda kumasvingo yakaitatoti pachirungu encroach into the lane of oncoming traffic zvakakonzera kuti izvo iite swipe neawhite horse bus yanga ichienda kuopposite direction ndobva zvakonzera kuti izvo motikari ibheuke pakafa munhu mumwe chete vakakuvara vanhu 7 then tikaona kuti pakazoita imwe tsaona futi muna Circle Road padzvene OBC options apo Toyota Sprinter yakangobuda mugwagwa ndokubva yabheuka pakafa munhu umwe chete.
Nezuro takanzwa kuti maitaura kuti kune zvikwata zvakawanda zvamakaisa mumigwagwa zororo rino kuti zvibatsire. Zvii zvavari kunyanya kuita kuedza kubatsira dambudziko iri?
Zvikwata zviri kudzidzisa vanhu. Policing haingorevi kungosunga chete, inorevawo kudzidzisa vanhu kuti vazive zvinhu zvakaipa zvinokonzera tsaona. Zvikwata izvozviwo zvinotarisa madefects emotikari. Pazoro rinomuona kuti motikari dzine madefects ishoma, tikada kutarisa makore ese. Zvikwata izvozvizvi zvinotarisawo zvekare kuti vanhu havasi kuoverloada motikari here. Mukatarisa iko zvino izvi, tsaona dzinoinvolva mapublic service vehicles, zvato kuti motikari dzotakura ruzhinji ishoma. Ishoma patsaona motikari zhinji dziri kuita matsaona idzodzi maprivate cars. Ndouyezve tsaona zhinji dziri kuitika vanhu pavanenge vachifamba zvikuru usiku. Tutasati zvive zvikuru kunaya, mvura iri kunaya nyika yese ichitaura kudai. Marodhi edu ari kutsvedza, ari slippery, vamwe vatyaira havasi kuzvikoshesa izvozvo. Saka zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa matsaona. Asi kudzidzisa vanhu kuita zvinhu zvinofanira kuitwa pamutemo, mapurisa anoramba achizviita. Ndosaka ndaiti nezuro paya, vatyairi ngavaitewo pawo, they must play their part, nemutemo voitawo pawo, varidzi vedzimotikari voitawo pawo, vanotakurwa voitawo pawo.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police, Chief Superintendent Paul Nyati, vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Vaimbo vemutauriri weZanu PF varugare gumbo, vanoti vakagadzirira kudzokera kuZanu PF kana nhaurirano dziri kutungamirirwa nesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association dzakapera zvakanaka. Vagumbo vanoti vakagara vari nhengo yeZanu PF, musangano vanoti vakarwira. Saka vatarisiri kuti vanoita dambudziko zvikuru kudzokera musangano revakarwa hondo. Vagumbo vanoti kudzokera kuZanu PF ndiko kungatonetsa, asi vachiti zvakare hazvifanirwi kunetsa, nekuti ivo vave kutonga vakambenge vadzingowo mumusangano, asi vakadzokera zvisina dambudziko. Svondo rakapera nemusi wechina, sangano revakarwa hondo rakakurudzira kuti vagumbo pamwe navadidmas mutasa navajabulani sibanda pamwe nevamwe vose vakadzingwa muZanu PF nevaive mutungamiriri webato iri varobert mugabe muna 2014 vachinzi vaitsigira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Dzimwe nhengo dzebato iri kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzakazodzingwawo muZanu PF makore akatevera dzichipomerwa mhosva dzekupandukira vaMugabe. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vagumbo kuti tinzwe zvizhinji.
Chiripo ndechokuti icho, kuna makomrades akatisaira vati taurira kuti ndo zviripo izvi. Chokutanga takaona resolution yavakaita kumasu vachiti vo vanoda kuti vamutasa Jabulani neni tidzokere kumusangano wamaa veterans, kuti tidzokere kumusangano. Tikaona kuti haiwa zvakanaka, isu tagara tiri maa veterans, siwa veterans, hazvingaiti kuti tonzi tava ku apulaya kudzokera kumaa veterans kana izvi ndikumusangano. Tikati hai, chinenge chakanaka ndechekuti ivo ngavakurukure vatenderane zvavanoda kuti tiite. So ndingati ndiyo nyaya iripo iyoyo yokuti iko yes zvakabuda mapepa, yes vakatikondakta kuti ndozvavari kuita. Tikati haiwa zvakanaka, itai mberi nazvo izvozvo. Isu tinofunga kuti kumaa veterans hakunesi kudzokera. Chinganetsa perhaps kungava kuti kumusangano, kana muchinda kumusangano munodzoka sei. Tesi takadzingwa ka, nyange naivo varipo vanga vakadzingwa. Saka zvavanga vakadzingwa vangodzokera, havana kuapply vangodzokera. Saka tiri kustada nyaya yachona iyoyo.
Toti madzokera, mune muchidzokera muchitangira pasi here pavangati kugrassroots, kana kuti mune pamunotarisira kudzoka muchisvikotangira?
Ndiwo zvinoreva vachona. That's why tichiti isu kunoda maclarification okuti iko kana tichidzokera tinodzokera sei. Saka tingati bhora riri mudariro ravo, riri mukoti mavo, nokuti ivo ndo vakazvitanga. Saka kuda vanhu zvivazokuita, nokuti takaona kuti executive committee yakaita resolution yokutiko ivo vanoti tidzokere kumusangano saka vachatora nyaya vagoenda nayo kupolitbiro ndine vimbo huru kuti kuda kwavanoenda kupolitbiro kwacho ndokuzaclarifya vaikoko kuti hatizi kuti tinodzoka tiri papi that's why inenge tichida clarification kuti tidzoka tiri papi kana tichinge tichidzadzoka uye tichange tichiitei and so on and so on tinenge tichizvivona zviri clear kwatiri some of us hatichadi zvamasimba zvepowers zvemaposition hasari zvirinhu zvatiri kuda kuda vamwe vanenge vari varizvo kuti kana vakauya havangatitoriya zvigaro isu hatifunge in terms okutsvaka zvigaro isu tinenge tingoda kuti musangano uinde mberi
vagumbo mutemo muzanup f unoti vanoda kudzokera kumusangano uyu vanofanirwa kunyorera kucentral committee yebato mungatarisira here kuzoti muite izvi toti vatinyorerai kubato
hatiiti zvinhu zvakadaro zvaizvo tinyorera kuti kudini tinyorera kuti kudini kumusangano vanhu vakada sesu tisi takavapa musangano wezanu watinawo tizoita zanup f vandononyora ndichiti kudini handifungi kuti isu tinotarisira kuti zvinofamba zvakadaro tese tiandangadzingwa vazhinji jese tandangadzingwa zvinokuti wozonzi wechiaplya waapply kusemugrupu ratatangodzingwa tese aonii hazvimake sense
avo vanga vari vaimbove mutauriri wezanup f varugare gumbo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 pm mazuva ose. Munotibata pa909 am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 pm. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyurawo pafacebook chirongwa chedu let's talk ngatikurukurei pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 pm musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondi
basimba Vatendi vechiKristu pasi rose nhasi vari kupembera Easter zuva ravanotenda kuti Jesu akamuka kubva mukufa iri ndiro zuva rakakoshesesa munhoroondo yemaKristu Musriela Leon Kuverengwa kwemavhoti kuri pakati musarudzo dzemutungamiri wenyika dzechipiri kana kuti runoff election vanhu vakavhota nezuro vakavhota vari vazhinji mutungamiri wenyika ari pachigaro iye zvino vaErnest Bai Koroma vari kusiya chigaro gore rino mushure mekutonga kwematemu maviri temu imwe chete ine makore mashanu
Pazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai muchirongwa chesvondo rino chevechidiki chandinokuunzirai svondo rega rega inini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC taita rombo rakanaka svondo rino kuti takasangana namukoma Fidelity Mhlanga mukoma Fidelity mutori wenhau kuZimbabwe vari kuno kuAmerica mazuva ano vachiitawo zvavari kuita mukoma Fidelity kwazwai
kwazwai vateereri ndinokugamuchirai muchirongwa
Right, mkoma Fidelity, andize kuti ndotangira papi. Muri kutsvagei kuAmerica imi?
Ya, mkoma Evans, ndiri kuno kuAmerica nekuti takadanwa nerimwe sangano rinonzi World Learning kuti tidzidze pamusaka pezvekutora nhau. Ini ndiri mutori wenhau kuZimbabwe, saka takaita rombo rakanaka kuti mwedzi uno waMarch ndakasarudzwawo nevamwe kubva kune dzimwe nyika dzemuAfrica. kuti tuye kuno kuAmerica. Saka tiri kushanyira nzvimbo dzakawanda wanda. Takaenda kuSan Francisco, tikaenda kuno kuDC, tikashanyira mauniversities ari kuno kanoita zvejournalism. Tikafambira futi mamo makambani anoita zvekutora nawo. Saka tiri kuno kudzidza.
Chakati kutumai kuti imi muti ndoda kufarira kupinda mune zvenhau ichi muchikura izvi chii?
Ya, ini ndingangoti kubva ndichiri kuchikoro, ndichiri kudzidza kubva kuprimary, sekendari, ndaingofarira kuita zvekunyora-nyora. Ndine mabhuku akawandisa, ndakanyora, marok books, marok copies, ndichingonyora mashort stories, mapoems. I could present my poems ku university, I could present my poems muano generally my social gatherings. Zvakango daro daro. Saka zvekunyora izvi zvinhu zvandakagara nichingofarira kubva ndichikura.
Saka mazosvika pakupedza chikoro makazofarira kupinda mu print media. Sei makafarira kuenda ku print newspaper, musina kuenda ku TV, musina kuenda ku radio.
Ya, ndikangoti izvo ni chinoitika ndiche kuti kuZimbabwe nekuda kwekuti mabasa anotinetsei ndakazongoerekana ndava kuprint, but ndakadzidzira zvese zvekuprint zvebroadcasting zvese ndakazvidzidzira kuchikoro kwandaidzidza kucollege. Saka print ndokwandiri at the moment, asi ndinokwanisa kuenda kuradio, ndinokwanisa kuenda kutelevision mabasa andakadzidzira kucollege essay wayo.
Ndobvunza kuti mamuri kufamba muchitenderera mupasi rese kudai, zvii zvihombe zvamunoti izvi ndo zvandadzidza izvi zvandingagovanawo nevamwe vechidiki vari kunze uko?
Ndangodzidza kuti you have to be, unofanira kunge uri munhu ane confidence nezvese zvaunoita, and unofanira kuve munhu anobeliever in you have to believe in yourself. Unofanira kuziva kuti you are the right person for the right thing.
Toti mubasa renyu ramunoita rekutora nhau iri, matambudziko amungati munosangana nawo ndeapi? Tinonzwa vamwe vachiti kunoitwa zvekumbunyikidzwa vanhu, vamwe vachiita zvekumanikidzirwa.
Rine matreats akawandisa.
Ndotarisawo munin'ina wedu kana hanzvadzi yedu ari kure kwaari uko akateerera iko zvino ane chishuviro chekuti rimwe gore ndoda kuzoitawo samukoma fidelity. Zvii zvaanofanirwa kuziva muchidimbu zvinomubatsira kuti agopinda munzira yamuri kufamba iyi?
Unofanira ungori munhu ane hunhu, unofanira kunge munhu ane respect, uchiremekedza vanhu, and unofanira kunge uri munhu anogona kucommunicate, nekuti basa racho ndere communication. Saka unofanira kuva une ma strong communication skills.
Aiwa koma fide, nguva yedu ndo inoita ichitiitira shoma maita basa.
Tinotenda mukoma ivanzi nekuva neni zvara nasi.
Tinotenda zvikuru vateereri, ndokutendai zvikuru nekunge muinesu muchirongwa chesvondo rino zvakare chevechidiki. Nasi tanga tichikurukura namukoma fidelity Mhlanga. Ndinoda kuti ndikuonekei nemufaro ndichiti musare zvakanaka. Tosangana zvakare svondo runouya. Ini ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yezvitendero naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ini ndonzi mufundisi Andrew Mudalala, ndakaberekwa kuMasvingo kuZimbabwe. Ndikanzwa kudaidza kwaShe muma 1993-1994. Ndika train kupende kwa Bible College, ndikapedza 1997 kwa Harare. Ndika tora tondo ye Bible Temple Pentecostal Holiness Church kubva 1997 kusvika 2008. Ndakazo muruka ndouya ku United Kingdom kwandiri kutraina again kuti ndi vandudze chifundisi changu. Ndiri kushanda ne Church United Formed Church.
Ndinoona kuti munoenda muzvipatara kunoona varwere, munopinza zita ramwari sei kumunhu ane chirwere chisingarapike uye ari kurwadziwa? Munotaura naye sei kuti anzwisise kuti Mwari ane nzvimbo munyaya iri kuitika kwaari?
Zhinji vanhu vatinoenda kunoona muzvipatara vanenge vari vanhu vanenge vari nhengo dzesvondo yedu, asi mukuenda kwatinoita tinovaona tichivakurudzira kuti Mwari ndi Mwari vakanaka munguva dzose, chimhene munguva dzatinenge tichirwadziwa kana kuti munguva zvinhu zvatinenge zvisingafambi zvakanaka, asi Jehovha ndiye mugudzi wedu. Saka ndopatinonyanya kukurudzira vanhu kuti varambe vakasimbirira pana Mwari, kunyangwe zvazvo neimwe nguva maamiri ezvinhu asina kuita zvakanaka. Kwozoita kuti kune vamwe vatinosangana navo vanenge vasina chitendero, kana kuti vanenge vasingatendi muna Mwari, kana kuti vanenge vasingatendi muna Mwari sematendero atinoita, tinokurukura nezvavo kana kuti navo pamusoro pezverudo rwaMwari, kuti Mwari ndi Mwari ane hanya neupenyu hwavanhu vose, zvisinei kuti ivo vanotendera Mwari sematendero atinoita here.
Munoona mutsauko here patarisiro yemurwere mapedza kutaura naye kana mapedza kunamata naye?
Varwere vazhinji vanenge vari vanhu vane tarisiro yokuti kurwara kwavo kuchaita zvakanaka. Kazhinji basa redu sevafundisi nderekusimbisana navo mumavonero avo avanenge vachiita kana kuti mune zvavanotendera. Kana vari vanotendera muchitendero chechikristu, kuvasimbisa pachitendero chavo anogona kunge ari munhu ane chitendero chakasiyana nechangu. Zvinobatsira kuti iwewo semufundisi umusimbise pachitendero chake. Kana ari munhu asina chitendero, ane zvaanotenda maari, chinhu chakakosha kuti iwewo muone sewo zvaunotenda mazviri, but at the same time uchisimbisawo zvaanotendera mazviri. Saka ndinoona kutenda kwavanhu kuchisimbiswa kana akawana umwe munhu waanotaura naye zvinoenderana nezvaari kusangana nazvo kuti amusimbise mukutendera kwake.
Mudzimai nemurume wake vane dambudziko rekubuda mumba nekusavimbana, munozvifambisa sei kana masangana navanamati vemuchechi menyu vanenge vane dambudziko rakadai?
Kana paita dambudziko rakadero, panenge poda kuti vanhu vakere pahwaro hwewanano, kuti vanhu vaudisise kuti chinonzi wanano chii, kuti zvinodiwa pawanano zvii, nekuona kuti vangabatsigwa sei padambudziko ravanaro, zvikuru sei kana pasi pava nekusavimbana kuti munhu ava kubuda mumba achiti gumbo mumba gumbo pazhe. Zvinenge zvoda kuti varangarizwe rudo rwakavavambisa imba iyoyo.
Nhasi iEaster Sunday, zuva iri rinorewe kuvanhu, uye chii chavanofanira kuziva nezuva iri muupenyu hwavo?
Chinhu chakanyanya kukosha chandanga ndichifunga panguva yeEaster kana kuti yePaseka, inyaya yokuziva kukosha kwakaita kutakura mitoro yavamwe, zvikuru sei vaya vasina manzwi kana kuti vakatsikirigwa kana kuti vasina simba kana kuti vasingagoni kuzvimiririra vega. Ndivo vanhu vaimiririrwa naJesu ivavo, zvirema namapofu, chirikadzi netsambi, vakanga vasingagoni kunzi vari vanhu vane chimiro, asi Jesu ndo vanhu vaaimira navo. Ndokunga ndo meseji yangu kana kuti ndo donzvo guru rekuti kana tichirangarira kumuka kwaJesu, tinorangarira tarisiro iyoyo kuti isisu tikwanise kumirira vamwe vanhu vasingagoni kuzvimiririra vega.
Munofamba muchienda mumahospitara muchiona vamwe vanenge voita sokuda kuora moyo, munotaurazve navatendi venyu vanenge vane matambudziko mutsimba, tipewo mashoko enyu okupedzisira akanangana navo.
Mashoko angu ekupedzisira anga ndingamatora kubva kuna Mapisari ma23. Mwari haatisiye kunyange vanhu vakatisiya, kunyange shamwari nehama dzikatinakurira kure, asi Jehovha anoramba nesu munhambo dzose.
Tenda tanonoka wande na mufundisi Andrew Mudarara ve Bible Temple Pentecostal Holiness Church vachiperekedzwa nekambo Jesu isimba rangu kanobva ku Christ Like Choir. Musangane na tanonoka zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa. Kambo kakanyorovera kachibva kuna baba mekaniki Manyeruke kachinzi Mwari makanaka. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti kusvika parizvino vanhu makumi matatu nevaviri vafa, vamwe vanosvika zana nemakumi matanhatu nevatatu vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa munyika yose pazororo rino reEaster. Vaimbove mutungamiri weZANU-PF varugare gumbo vanoti vagadzirira kudzokera kuZANU-PF. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga.
Soku isikati.